Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri Jubu 19, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa izvo zvava kuita kuti vanhu vaungane munzvimbo dzinokwirirwa michovha panguva iyo nyika iri kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza vemakombi kutakura vanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ichiti mabhazi anenge ari pasi peZupco ndiwo chete anobvumiswa kutakura vanhu. Asi vamwe vemabhazi nemakombi vanonzi havasi kuzvipira kuenda pasi peurongwa uhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa neZupco. Nezuro vemabhazi vakazvimirira ava vanonzi vakaita musangano nevakuru vekambani yeZupco kuti vaedze kuwirirana panyunyuto dzevemabhazi ava. Nhasi vemabhazi ava vanga vachitarisirwa kusanganawo zvakare nevehurumende kuti vagadzirisane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kuti matano avari kutora ndeapi ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa iri nekukasika zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu seHarare Residence Trust tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji mangwanani chaiwo kubva kuma 6, 7, 8, 9 vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyirawo utano hwavo wema private cars washoma wari kumira kuti watakure vanhu nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete. Saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo, mabasa akanzi ari official vanobhadhara mataxis, but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu. Panguva yekudzokera kumba manheru vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta, mukati menzvimbo dzavanoshandira. Vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba.
Tere kunzwa kuti kuungana kwakuita vanhu munokwirwa mabhazi kwakuita kuti vasa tevedzere mitemo ye social distancing zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurirana chirwere cheCOVID-19. Munotiwo nekuungana kuri kuita vanhu.
Kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarengi wakamirira mabhazi esupo mazuva rovira vanhu vakugadzirira kuenda kumba. Kuri kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja wakazara kumaroadblocks kwavanenge wakamira, asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira, kana weminisipal police wari kubatsira wanofamba kuti wange wakamira zvakanaka, even zvekuti weutano wachiitawo random testing yevanhu kana kucheka matemperatures yevanhu pavanenge vakuenda wakaungana kudaro, is a part of control measures. Saka mazuko kana achinge ari mashoma vanhu vanowandisa vachimirira nguva yekuti vazoende kuma.
Ko iwo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezupko, imiwo sevagari muri kutambirawo sei urongwa uhu?
Vagari vazhinji vatakataura nawo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti awe pasi pezupko, vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matautsi ange achishungurudza nzvimbo dzekutakurwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center uyo usina kupindwa nenhengo dzebato guru rinopikisa reMDC, mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichatanga kuita basa rayo resvondo rinouya, kusanganisira kuita misangano neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha. VaMudenda vatiwo makomiti ese eparamende achatanga kuita basa ravo pachitevedzwa gwara rekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Vati pari zvino makomiti masere chete ari kuongorora zviri kuitwa nehurumende pamusoro pechirwere cheCOVID-19 ndiwo chete ari kuita misangano. Vatiwo nekuti muNational Assembly hamuna nzvimbo dzinokwana kuti nhengo dzedare iri dzigare dzakaparadzana kwemita imwe chete sezvinodiwa pasi pemutemo wekudzivirira coronavhairas, dzimwe nhengo dzichatevera zvinenge zvichiitika mudare dziri kunze kwedare. VaMudenda vati zvakakosha kuti nhengo dzese dziuye nemichina yechizvino-zvino kana kuti matablets adzakapiwa neparamende kuti dzikwanise kutevera zvinenge zvichiitika dziri kunze kwedare, asi dziri panzvimbo yadzichagadzirirwa pamuzinda weparamende. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC dzisina kuya kudare nhasi dzichitsutsumwa kudzingwa kwakaitwa vamwe vavo vana mudare iri svondo rapfuura, vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare iri vapopuraito garepi vati vachaenderera mberi nebasa zvisinei nekuramwa kweMDC.
Hakuna kana runokanganisa basa reparamende. Isu tine vanhu vanokodzera pamutemo vatingati koramu vanoita kuti tipinde mberi nebasa ratakatumwa navanhu kuparamende. Saka vamwe vangasaona kukosha kwavanhu vakavavhotera ndosaka vasingauyawo, asi isusu basa reZimbabwe tinenge tichitoenda mberi navo.
MDC yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzeparamende dzayo hadzisi kuzoenda kuparamende kunoita basa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Tabita Kumalo, vaCharlton Wende, vaProsper Museami pamwe naamai Lillian Timvias muparamende ne MDC inotungamirwa namzvare Tokozani Kupe. Mutemo unoti dare National Assembly rinokwanisa kugara nekuita basa kana paine nhengo makumi manomwe chete, uye ZANU PF ine nhengo dzinodarika mazana maviri mudare iri. Gurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati rimwe bhiri rinotarisirwa kunzikwa nechimbi chimbi ibhiri rekusandura bumbiro remutemo yenyika reconstitutional amendment bill number 2. Pakambomira paramende basa muna kurume nekuda kwecovid-19, paramende yainge yatoronga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri iri mumatunhu ese munyika. Mune monyaya dare repamusoro nhasi rapa mutongo wekuti bazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha pamwe nekanzuro yegoromonzi vamire kuputsa misika nezvitoro zvevanhu zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kudomboshava. Izvi zvinotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nesangano revagari vekudomboshava redomboshava Residence Trust. Gweta redomboshava Residence Trust vao Beshava vaudza Studio 7 kuti bazi rezvematunhu nekanzuro yegoromonzi havana kupikisa chikumbiro chedomboshava Residence Trust.
Zvichakadaro magweta anga achimirira velocal government nemagweta anga achimirira goromonzi vauyawo vakazoti aiwa isusu takanyengerwa pana anga akatudza kuti mataredzi mhosva anga akati makasununguka kupwanya zvino izvi. Nokudaro vazobvuma kuti chokwadi zvavanga vachiita zvava zviri kunze kwomutemo, saka tazopuwa gwaro nedare inova court order inovarambidza kuenderera mberi vachiita zvinhu zviri kunze kwomutemo.
Sachigaro wedomboshava Residence Trust vatonderai Murape vaudza Studio 7 kuti vanofara nemutongo wedare uyo vati wabatsira kumisa kuparadzwa kwezvinhu zvevagari vari kutambura.
Kudomboshava kumusha hazvigoni kuti kanzuru inouya pazvivakwa zvatakavaka yosarudza chimwe chete yoti ichi hachisi pamutemo zvimwe zvinhu zvese ichisi zvakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe vanhu vanga vachifa nemaBP, vanhu vanga vachifa neshuga, vanhu vanga vachifa nestress. So tiri kufara semaresidents kuti haiwa Mwari wakanaka.
Mutongo wapiwa nedare uyu wakafanana nemimwe yakapiwa nedare iri masvondo apfuura mushure mokunge vagari vekumadhorobha akaita sechitungwiza chinoine Epworth vaenda kudare iri vachikumbira kuti rimise kupazwa kwemisika nezvivakwa zvavanotengesera zvinhu senzira yekudzivirira pararira kwecovid-19. Makanzuro akawanda akatanga kuputsa misika nezvivakwa zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mokunge hurumende yaudza makanzuro kuti atore mukana wekuvharwa kwenyika kuchenesa nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti dzisaparadzire utachiwana hwecoronavirus. Asi dare repamusoro rinoti izvi zviri kuitwa pasiri kutevedzwa mitemo yemakanzuro inoti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuti vabvise zvinhu zvavo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Komiti yesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community inoona nezvematongerwo enyika, kudzivirirwa pamwe nekuchengetedzeka kwenyika, kana kuti SADC Organ Tracker on Politics, Defense and Security, yasangana muHarare nhasi ichizeya nyaya yematororo anonzi anetsa kuMozambique. Mutoro wedu enau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa paState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika uye varisachigaro wekomiti iyi vaEmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo, vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose. Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasiusiso mwoyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security yeSADC yabvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo. Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuk Tamborinyoka vati Zimbabwe ikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika, vachiti hurumende yavaMnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Zvimwe zvenyaya iri kutivhundutsa ndeyekuti vaMnangagwa vagone kuita chia wetroika organ vachidiscussa nyaya dzekuMozambique, iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yemacitizens yemuZimbabwe. Tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwe vamunyatso wakaitwa vana Cecilia Chimbiri, vana Honorable Joana Mamombe navana Netsai Marova. Hurumende yavaMnangagwa ndiyo iri pamberi pekuita zvigevenga zvokufundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza security yevana yeZimbabwe. Saka ivava vagone kutaura nenyaya yesecurity yemusadhak, iyo security yemacitizens avanotungamira iri under threat from his very own government.
Zvichakadai, vamwewo vati womusangano wekomiti yesadhak watarisawo zviri kuitika kuLesotho, uku mutungamiri wehurumende yeko vaThomas Tavani vasiya basa. Vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka. Musangano wetroika waitwa nhasi waitwa zvechimbi-chimbi pachichikorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vapinda musangano uyu navamunangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri weZambia, vamokwitsi Mosisi vanove mutungamiri weBotswana pamwe nemutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi, avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoiturira mamiriro akaita zvinhu kumo Mozambique, zvichitevera musangano wavakaita navamunangagwa kuchimoyo mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe raparura mari itsva yemadhora 10 nhasi senzira yekurerutsira veruzhinji vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari mumabhanga. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunenge hako kupedzera matombo panana DD idzo hanga dzichauya nekuti dhora remunyika riri kudonha zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe hazvo hurumende yakatara uremu hwedhora remunyika ichiti rinofanira kutengeswa nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti 1:25, mari iyi nhasi iri kutengwa pamukoto apo inowanikwa nyore nemadhora makumi mashanu nemashanu kana kuti 1:55. Izvi zviri kureva kuti mitengo yezvinhu munyika icharamba ichikwira zvakanyanya sezvo vemabhizimisi vakawanda vachiwana mari yavo pamukoto. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunoreva kuti mari dzaparurwa nhasi nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya idonwe mugwenga sematauriro enhengo yeZANUPF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Vanhu vachiri kuita zvokutengeserwa mari mumastreets ari kunzi mapercentage aya yekuti kana iwe ukatumidzirwa kana kuti $100 kueco cash unonopiwa iri $60. Ende dambudziko iro rekuti rinyatsogadzirika, Reserve Bank needs to do a bit more than what they are proposing to do. Vari kuti pari kuuya ma-10 nema-$20. Asi dai pasvika mari yakwanisa kusvika pa-$200 yakabatana. Tinofanira kunge tine $50 yakabatana, $100 yakabatana ne-$200 yakabatana, sezvakaita South African rand. Because kata South African rand is stronger than the Zimbabwean dollar. Therefore, we should have a circulation currency at least yakada kufanana neku-South Africa. Ndozvoreva izvo kuti munhu akapinda mubhengi paya-paya anofanira kuti akati aroda kutora 10,000. Nekuti ukatarisa 10,000 yacho hapana zvakawanda zvaichanyatsoutenga nekuti mari yedu yadzikire yatingati depreciation yaya.
Vakurudzirawo kuti vanhu vashandise nharembozha mukutenga zvinhu kuitira kuti vasade mari yakawanda.
Ngatirifanire kuramba tichiramba tichi-encourage kushandisa yatinoti mobile money kana electronic money, iya yese swiping kana yeko kishine nhingi, ngazvikurudzirwe such that it's more acceptable widely and maprices e-cash ne-eco-cash ne telecash ne one money ne zipit price inofanira kunge yakafanana. Ipapo ndipo kuti financial intelligence in the Reserve Bank inofanira kunge ichimonita ma retailers ari kuita mouth tire pricing.
Mashoko avamuponda atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Mukuisoma ya denomination notes uku zvakureva kuti money supply munyika yakutokwirawo ne about 600 million Zimbabwe dollars inowendo mari icha introduce kwa in terms of my new higher denomination notes. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe yakungokwira nekuti makawedzera money supply munyika, economy isiri kuwandudzika, zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire, yatinoti pachirungu too much money chasing too few goods. Trimu chronic high inflation ende kuiswa kwemari nyowani uku kunogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira tozopedzisira takusangana nematambudziko ehyperinflation zvatakamboita muna 2008. Ende pari zvino pane pressure hurumende kuti inge ichiwedzera uwandu hwemari muekonomi wachiedza kurwisana nematambudziko aunzwa necovid-19.
Mumashoko kuvatori venhau, RBZ yakati madhora gumi anotanga kutenderera nhasi, makumi maviri otanga kutenderera muna chikumi. Bhanga iri rinotiwo vanhu vave kukwanisa kutora mari kumabhanga inosvika chiuru chimwe chete, kwete madhora mazana matatu pavhiki sezvanga zvichiitwa kare. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vainge vodzora dhora remunyika sezvo zvisina chimiro chakanaka kuti nyika ishandise mari dzevamwe, vachiti dhora iri raizodzoka nekuti kuramba nyama yechidembo hunge uine tsuro.
Kana uchida nyika yekwako, indaro zvenyika yekwako.
Asi vamwe vari kuyambira vamangudya kuti kumunga hakuna ipwa, nekuti izvi zvakamboitwa nevaimbova governor wereserve bank of Zimbabwe vaGideon Gono, vanhu vakaguma votenga chingwa nemari yakazara mubhara sezvakamboitikawo kunyika yemaJeremani makore apfuura. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Katirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti panguva iyo nyika yakavharwa, vanhu vanokurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Murwiri wekodzero dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa muzvare Beatrice Savadye vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai, nyaya yavanonyanyoshungurudzwa nayo zvikuru ndeyekumbunyikidzwa kwevanhukadzi.
Personally, I've witnessed madzimai akanga arongedza musika kuGlenview. Ndanga ndaenda chinoita mafood distribution kokonga arongedza musika. Mandakaona vachitotorerwa zvinhu zvavo vachirohwa. Ndikakurukura nemasex workers. Vakataura kuti panguva ino ye lockdown, because of my travel restrictions, mapurisa ari kuti akavabata vari kuti vavape bonde pachena semuripo wekuti mhosva dzavo dziregererwe. So zvinhu zvatisingakurudziri sesangano, zvatinoti hurumende inofanira kuzvitarisisa. Munguva dzino dzinoitika mapandemics akaita secovid-19 ipapa, ndopatiri kuona kumbunyikidzwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu and kodzero dzevanhu dzisingachengetedzwi.
Takamboita hurukuro mukatudza nezveshelter yamuinayo yakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzavo dzekumbunyikidzwa. Pane vanhu vati vauya here vachitsvaga rubatsiro?
Hongu pari zvino tambira vanhu vakuru, madzimai nevasikana vechidiki, vamwe vakabatwa chibharo, vamwe vakarohwa nemapadza, vamwe vakanyadziso dzakawandisa kushungurudzwa chaiko, vauya mushota vanosvika 31. And titori nemadimands akawanda evamwe vekuti vari kutokumbira rubatsiro vari kunana gokwe vekuti hatisi kutokwanisa, because zvinoda mari yekuti tivatakure kubva ikoko kuti vauye kushota.
Mune zvimwewo here zvirongwa zvakanangana kubatsira vanhukadzi vane kodzero dzerumbunyikidzo?
Hongu hatisi kungovapa pekugara chete, pane vamwe vekuti hatisi kukwanisa kuvapa kuti vauye kuzogara. Tiri kuvabatsira neyatingati psychosocial support and counseling. Tine makansela edu ekuRoots nemamwe masangano akasiyana siyana ari kushanda panguva dzino dzelockdown, vakaita sevekunana adult rape clinic, vanazwala vari kubatsira vanhu panhare ipapa pakuti munhu asiri kukwanisa kuuya but achida ruzivo, achida kuziva kuti oita sei, anogona kubatsirwa kuti awane ruzivo runoita kuti abude musituation iyoyo ari kumbunyikidzwa.
Vanga vari muzvare Beatrice Savadye, murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Pa VOA Shona maswera sei ama dzangu matimana ayo pasirese kwa muri kwakasiyana sana tiri muno muzvishavane aiwa nawo yekorona itingoinzwa kune mamwe matunhu yedu yemuZimbabwe kunana Harare Bulawayo maShonaland kumusuri kuko Midlands hatisati tanzwa yedu kana kesi imwe chete. Uye mukati medhorobha redu inongova njake njake vanhu vari kufamba waita chake ukatosvikamo ukaona unobva watongofunga kuti lockdown inenge yatopera iyi takasununguka munotiri kutengesa zvitengesa zvataiti nazvo uno kuzvisava nekuchakanaka chose panhau yecoronavirus asi tinoramba tichingoti minamato ngatizvichengetedzei nezvinotaurwa panhau yeutano kugeza maoko maface marks social distance tichengetedzeke neutano hwedu panguva yekorona ino iyi
ndini amiko Nesbet Munjanja ndiri kumaputo zvangu tinacho chirongwa chekuti tidzokere kumusha mbasi yakamiramira chaizvo saka kutaura kuti kwatiriuita izvozvi mabhazi akatotimirira patinopinda napo pabhodha pachikwarakwara pasango bhodha post pandone masipuku matatu aripo izvozvo akatimirira saka mangwana vamwe vedu vari kutopinda parod vane urongwa hwavapera vamwe tichiri kumiramira otherwise mande ndinofunga tinopindawo munzira asi embasi yakatibatsira zvikuru taakutofambawo kuenda kumba tenge tatambura kuno kutavharirwa kuno kusingafambike of course kuno kwakunani tenge tichishanda zvedu but kumba home is always best tatenda
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tichange tichiita hurukuro nezvedanho remutungamiriri wenyika, vaEmmerson Mnangagwa, rekuwedzera nguva yekuti vanhu vakawanda varambe vachigara mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vaMnangagwa havana kutaura zuva chairo richapera chirongwa ichi, kunyangwe vakavimbisa kuti vanenge vachiongorora mamiriro ezvinhu mukati memavhiki maviri oga oga. Muchirongwa chedu tina chiremba Dr. Tinotenda Simemesa vachataura nezvenyaya dzeutano. Munyori mukuru wemusangano revadzidzi reATUS vaRobson Chere vachataura nezvedzidzo. VaHope Ndlovu vachataura nezvekushanyirwa kwenyika uye mukuru wemusangano rinorira kodzero dzemadzimai muzvare Beatrice Savadye. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM apo ini Mike Hove we Studio 7 ndichange ndichitaura nevechidiki ava.
Muchirongwa che The Connection na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi huvandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi muHarare kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuhisika tisenda baku VOA.